Imwe nyanzvi munyaya dzeutano inoti munyika muchine vanhu vakawanda vasingadi kuongororwa ropa ravo kuitira kuti vazive kana vaine HIV. Vanoona nezvezvirongwa zveHIV mukanzuro yeHarare, Dr. Hilda Bara, vanoti kubva muongororo yavo, vanhurume ndivo vari pamusoro pekusada kuongororwa ropa ravo zvichienzaniswa nevanhukadzi.
Tichine mamwe magrupu evanhu vachiri kunetsa kuwana kuti vatestwe vaongororwe kuti vakamira papi, vanosanganisira vanhurume. Tikatarisa vanhurume, tinoona kuti havanyanyoenda pamberi sezvinoita vanhu vechikadzi kuti vaongororwe kana kuti vangowana rubatsiro rwezveutano.
Dr. Bara vanoti zvakakosha kuti munhu azive paamire munyaya dzeutano. Chiremba ava vanoti Zimbabwe inyika yakakwanisa kudzikisa dambudziko reHIV, zvokuti dzimwe nyika dzinotodawo kudzidza kuti Zimbabwe yakazvikwanisa sei.
Ndofunga Zimbabwe mutikatarisa muAfrica, kunyangwe nepasi rese, inotoverengerwa panyika dzakakwanisa kudzikisa dambudziko reHIV kubva 2004 kusvika nhasi patiri. Uyezve chimwe chakaita kuti tikwanise kusvika patiri idanho rakatorwa nehurumende yedu kuintroducer yainzi AIDS levy kare, nekuti yakabatsira zvakanyanya kuwanisa mari dzaidiwa kuedza kutenga mushonga.
Dr. Bara vanoti ruzivo rwenyanzvi dzemuZimbabwe rwakaita kuti vanhu vari pamishonga yeHIV vakwanise kunwa mishonga isina marwadzo ainokonzera uye kudzikisa huwandu hwemapiritsi anonwiwa pazuva.
Tichitanga kupa mushonga muna 2004 kusvika nhasi, tikatarisa rwendo rwatafamba, tunoona kuti pane machanges akaitika, pane maimprovements akawanda akaitika. Tikatarisa mushonga yataishandisa 2004 nemushonga yatashandisa nhasi yasiyana, nekuda kwekuti neruzivo runenge ruchinyuka kune vanenge vachiongorora mishonga iyoyo, takaona kuti zvanga zvakakodzera kuti tifambe kubva kumushonga yaionekwa kuti yakanga ine maside effects anga akawanda, tichiendawo kune mushonga ine maside effects anenge ari mashoma, uyezve kuti tibve kune mapiritsi ekuti kwainwiwa mapiritsi akawanda pazuva, pamwe kaviri kana katatu pazuva, kusvika ezvinezvi wekuti ruzhinji rwevanhu ruri kumwa mapiritsi eHIV ruri kungomwa one piritsi kamwe chete pazuva.
Asi Dr. Bara vanoti budiriro munyaya yeHIV inogona kuvhiringwa nevechidiki vanobva mumhuri dzinoshaya, sezvo vari kuita zvepabonde kuitira kuti vawane mari. Dr. Bara vanoti nguva zhinji vechidiki ava vanoita zvepabonde vasina kuzvidzivirira, izvo zvinoita kuti vabatwe neHIV.
Tiri kuita dambudziko pakuziva vanhu pavakamira muvanhu vechidiki. Tikatarisa vari mumazvikoro matertiary institutions, tikaona kuti vakawanda vari kuwanikwa vachibatira chirwere cheHIV. Saka tinokurudzira kuti ngavakurumidze kuongororwa vazive kuti vakamira papi.
Kanzuru yeHarare ine makiriniki 42 uye zvipatara zviviri zvinoti Beatrice Infectious Hospital neWilkins Hospital, uko vanhu vanokwanisa kupiwa mishonga yemaantiretroviral drugs. Dr. Bara vanoti kubva gore ra2004 apo kanzuru yakatanga kupa mishonga yeHIV, vanhu vanodarika zviuru zana vari kuwana rubatsiro rwemishonga iyi kubva kumakiriniki nezvipatara zviri pasi pekanzuro yeHarare. Zimbabwe ine vanhu vanodarika 1,400,000 ezviuru vari kurarama neHIV AIDS, uye vanhu ava vari pachirongwa chekunwa mapiritsi anodzikisa marwadzo eHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 kuWilkins Hospital muHarare, ndini Kerim Dzamire.